mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vavo vari kukwikwidza vari mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition vanoti ZANU-PF iri kuendesa marori azere mbeu nefertilizer kumaruva ichinopa vanhu munguva ino yegadziriro yesarudzo.
Zvakuitika mukati memawadzi mumarural areas ndechekuti icho ZANU-PF yakuisa nguva ino vakupa vanhu fertilizer, vakupa vanhu mbeu zvisati zvakamboitika. Tatarisana namazuva mashoma okuti tinde kusarudzo. Izvi zvega zvinoratidza kuti inzira yokuba, inzira yokutenga nayo mavotes. Zvinoratidza kuti izvo election haingagoni kuva free, fair and credible kana umwe munhu achiita mavotes okutenga. Vanhu vese nekuda kwenzara iriko vanotobva vamanyira kuti vawane chingagona kuti vawane mupindutso.
Sasgaro wemadzimai mudunhu remasvingo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Nyaradzai Mago vanotiwo vari kusangana nemarori zuva nezuva pavari kukambena kumaruva akaita seGutu, Zaka, Chiredzi, Chivi pamwe chete nemwenezi.
Hongu izvozvo tinozviona pane marori atakatosangana nawo achipa vanhu mainputs nevamwe vaipuwa maZambia chichi, asi si vanhu tikurega vachitora marori wavo abva vapuwa maZambia nemainputs. Sozvino tikatotaura nevanhu vachiona kuti no, zvinhu ngavagamuchire ndizvo vari kuzvipuwa nehurumende yavo, asi kana vozonovhota pokuvhotera vanhu paziva.
Nhengo yeNational Patriotic Front vaRocky Kamuzonda vanoti zvinoshamisa kuti hurumende yeZANU-PF yatotanga kare kupa vanhu mbeu iyo nguva yekurima ichiri kure. Vanoti zviri kuitwa neZANU-PF inzira yekuti iwane vanhu vachaivhotera izvo zvisingabvumidzwi nemutemo.
Nyaya yemai yekudistribution of inputs panguva yekuti tanangana nesarudzo inyaya yekuti inyaya yekutenga vhoti kubva kuvanhu. Isusu tiri kuti ZANU-PF yaiziva kuti mainputs anofanira kuuya kuvarimi muna October, August ndopanotanga kurima varimi. Why is it now wakupachi mainputs iwo izvozvi? Inyaya yekuti election waona kuti vanokundikana, vanodyiwa nevafana vechidiki, saka varikuda kurana mainputs iwo very fast so that munhu anga achida kuvhotera opposition akutomanikidzwa by those things anenge apiwa zvidoko doko izvozvo zvemainputs kuti avhotere ZANU-PF.
Asi sachigaro weZANU-PF vaEzra Chadzamira varamba mashoko aya vachiti hurumende yagara ichibatsira vagari vekumaruwa nembeu gore roga roga. Vatiwo mapato anopikisa ari kuchema nhando nekuti vari kuona kuti vanokundwa musarudzo, saka vave kutsvaga kuda kuwanda nenyaya dzenhando. Asi nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu reMasvingo Human Rights Trust muzvare Esther Chimanikire vanoti mashoko ari kubuda ndeyechokwadi, uye ZANU-PF iri kutyora mutemo wesarudzo nekugovera vanhu mbeu nemafertilizer apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Haisitoona kuti vote buying chinhu pamutemo chisingabvumirwe. And kana tava kushandisa maresources enyika akafanana ne mainputs, agricultural inputs, tichimapa parali, zvinhu zvisina kufanira nekuti maresources ari kumisuzwa. They are being misrepresented, misdirected kune zvaanga achifanira kunge achiita. Because anofanira kupiwa kuvarimi vari kutorima vachiproducera chibage nyika, kwete kuvanhu vekuti anogonongobva ipapo parari achitotengesawo kune umwe munhu ari kutewo gadheni yake.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimirira vamasimba gonese vanoti kushandisa mari nezvimwe zvinhu mukukwedza rutsigiro yagara iri tsika yeZANU-PF munguva dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Mara.